sokuzwakwenyu wesiwo sezilabo elections support network sisiwa khayo kuthanda kutaura kuti ongororo yanga kamira westage nezuro patakasangana zvakare nepress kuchivapa umboo kuti zvatanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa maripoti ese abuda nhasi uno ndingati nini takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa nezimbabwe zvakanaka zvakaitwa nezeke achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yezimbabwe negavhumendi yezimbabwe maererano nemaelections iwawo uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa nezeke zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tikuona kuti maripoti acho ese ane madindimbika maviri iwawo ari kutanga achitaridza kuti zvipiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevota straw kuti vota straw yedu inenge yatisiyanei nevota straw ya2013 inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa, mati mambosanganawo nezvine zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobserva dzedu akasiyana siyana tichiona kuti mune nzvimbo idzodzodzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda vakawanda maobserva zvedu vanga vari pagiraundi vanotiwo kudi nazvo. Takatarisa mastatistics maregistered voters to constituency uyezve neavo vakazovhota